Vachitaura nevatori venhau, mukuru musangano iri vaAlex Kakanje, vati vachatora matanho kumasangano aya sezvo vari kutsutsumwa nekutambirwa kwavakaita pavaendesa tsamba dzenyunyuto kumasangano awa. Citizens Forum yaudza vatori venhau kuti inofungidzira kuti masangano aya akapesvedzera mhirizhonga yakaitwa mwedzi wapera. VaGakanje vati vachanyora zveimwe tsamba kumuzinda weAmerica kana izvi zvikasashanda vozonoratidzira. VaGakanje vatiwo vachatora matanha vasina kutsanangura kusangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Asiwo mumusangano mumweyo, VaGakanje vabvumawo kuti Zimbabwe inoda rubatsiro kubva kuAmerica.
Kwe tinokurudzira hoshamwari tinoziva kuti nyika yagone kurarama iri yoga isina dzimwe nyika dzinobatsira. Iwa naAmerica ndidzo dzimwe nyika dzinokwanisa kutibatsira kuti tibude matambudziko atiri. Ndokusaka tichiona inga hurumende iripo nhasi iri chiedza nepainogona napo kuti iite hoshamwari naAmerica. Tiri kuzvifarirawo ise civic society, tiri kuti ngazvoenderere mberi.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaTaban Moyo vashora sangano iri vachiti rinofanirwa kushanda kurwisa matambudziko ari munyika kwete kuswera richitaura zvagodo natsuro.
Donzo remufamba kwavo uye nezvavari kuita hazviratidzi vanhu vane zivo yekuti nyika iri pakamira sei maererano nekushupika kuri kuita vanhu, uyezve nekuti iyo pachayo nyika iri kurwisa zvikuru kuti iwane chimiro chakanaka kunze mushure mekunge paitika nyonga-nyonga yakazoita kuti vanhu vazhinji vakuvare, vazhinji vashayikirwa neupenyu, uyezve nekudhingurwa kwemasaisai. Ndo zvinhu zvavanofarwa kunge vachitarisa kuti zvinogadziriswa sei kuti nyika ienderere mberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumasangano adomwa neCitizens Forum. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Rutendo Mawere.